Bumble's it. TZ.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 14 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu munyika vachiri kutambura zvakanyanya kunyangwe hazvo World Bank richiti upfumi hwenyika hwakakwira gore rapera. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti hapana mutemo unorambidza mapato maviri ane zita rimwe chete kuti akwikwidze musarudzo. Dare remuAmerica reSupreme Court rarambidza hurumende kuranga makambani makuru ane vashandi vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe 7 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi mashanu neumwe 651 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 5,222 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nevashanu zvine makumi masere nevana 225,084. Kusvika kupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu ane vasere 4,192,768. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane gumi nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere 3,216,258. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu 21,565. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vanhu munyika vachiri kutambura zvakanyanya kunyangwe hazvo banga reWorld Bank rabuditsa mashoko ekuti upfumi hwenyika hwakakwira nezvikamu zvishanu nechigaa chimwe chete kubva muzana kana kuti 55.1% gore rapera. Banga iri rinoti izvi zvakakonzerwa nekuneya zvakanaka kwemvura zvakapa kuti nyika ive negoho rakanaka. Gurukota rezvemari vamutori Ncube vanoti nyika iri mugwara. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo.
Tingatarisa gore rakapera takawana mvura yakanaka. Vakawanda vanogona kuva vakatokohwa zvakanakisisa chaizvo. Zvinoreva kuti kuagriculture zvinhu zvinenge zvakafamba zvakanaka. Agriculture inokontributa zvekare kune kumanufacturing. Zvinoreva kuti pane ma positives anogona kuva akaoneka ku manufacturing. Asi izozo kana chitarisa patange tiri tiri kubva pasi I recovery.
Munorevei apa vamwe mungatsanangura?
Hatingati growth ichibva pa positive. Growth ichibva pa negative. Zvinoreva kuti tichiri pasi hatisati tasimuka zvedu. Saka ma benefits anobva pamvura yakanaka kana kuti gore rakanaka remvura anogona kuva asati asvika kune vanhu vakati wandei. For instance, tingatarisa nyaya yemabasa.
Zvinhu zvakamira sei kumabasa?
Ma statistics anogona kuratidza kuti takava nemvura yakanaka kana agriculture season yakatonaka chaizvo. Asi mabasa mangani akazowanika. Tingatarisa upenyu hwevanhu unenge wakamira sei. Saka pane growth tingati inenge isingavatsiri munhu zvake ari pasi, isingakwanisi kuti tingati vanhu vanobenefita kune izvozvo. Saka tinofanira kuva tiri very careful kana tichitaura nenyaya yegrowth yemuZimbabwe kuti tiri kureva chii. Igrowth chichibva papi pacho?
Asi muchitarisawo neongororo dzamunenge muchiita, zvinhu zvakamira sei kune veruzhinji?
Maonero edu ndeyekuti vanhu vakawanda ruzhinji ruchiri kutambura kuwana mari chaiyo kumabasa. Mabasa acho hapana, amuri asati dzawedzera kudya chikafu. Vamwe vanowana chikafu kamwe chete pazuva. Asi mastatistics anogona kungotaura zvimwe zvisiri izvo zvinowanika nevanhu. Tingatarisa maprizes emuZimbabwe. Nezviri kutaura kuti inflation yastabilize kana yadzikira gore rakapera.
Zvakamira sei muzvitoro?
Kumashops vanhu vari kuwana zvakati siyanei nezvinenge zvichitaurwa nemastatistics. Saka growth iyoyo igrowth zvayo, asi haisati yareva chinhu kune vanhu vakati wandei.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti hapana mutemo unopa Zimbabwe Electoral Commission kuramba kutambira mapato maviri ane zita rimwe chete kuti akwikwidze musarudzo kunyange hazvo zvichivhiringa vanhu vanovhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya anotevera danho rakatorwa neMDCT iro rakatonyorera Zimbabwe Electoral Commission richiti ndiro richange richishandisa zita rekuti MDC Alliance musarudzo. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network sesini vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti pasi pemutemo weElectoral Act zvinogoneka kuti mapato maviri akwikwidzisa rudzo achishandisa zita rimwe chete asi vachishandisa micherechedzo yakasiyana. Asi vaMakoni vanoti izvi zvinogona kuvhiringa vavhoti.
Zvichange zvichivhiringa anenge achienda muballot box kuti avhote, kuti azive kuti ari kuvhotera bato chairo here. Taonawo zvakare kuti vamwe vari kuda kukwikwidza musarudzo idzi vatotanga zvakare kutotiratidza mipikicha yemacampaign materials avo anoratidzawo zvakare kuti vari kupinda musarudzo idzi vakamirira MDC Alliance. Zvinokanganisa zvikuru avaroda kuvhota nokuti vanobva vakonfuzika havazozive kuti vanoda kuvhotera bato ripi.
VaMakoni vatiwo sezesini vanokatyamadzwa kuti MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora iyo yakadzingisa vamwe vatungamiriri mudare reNational Assembly pamwe nemumakanzuro akasiyana-siyana vachipomerwa mhosva yekuzviti nhengo dzeMDC Alliance yava kudzokera zvakare kusarudzo ichishandisa zita rimwe chete.
Kanga tikanganisei ndechekuti takatarisa kuti maby-elections aya ari kuitwa pamusana pemarecalls akaitwa muna 2020 nemuna 2021. Zvino marecalls aya akaitwa nokuti MDCT yaiti iyo avo vakaramba vari kualliance vakazvidzinga kubva muMDCT. Ndo reason yakapuwa paitwa marecalls. Zoreva izvo kuti kana MDCT yakuti yakupinda zvakare musarudzo idzi ichizviti MDC Alliance zvakumborevei zvakare, panga pane reason here yokuti paitwe marecalls iwawo kana chizoparticipate muma elections aya yakamirira MDC Alliance.
Vamakoni vati vanokurudzira kuti Zimbabwe Electoral Commission inyorese mapato nemazita awo kuitira kudzivirira dambudziko rakadai. Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navachamisa vaOstalo Siziva varamba kutaura nezvenyaya yezita iyi vachiti titaure nemutauriri webato iri muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasingapinduri nhare mbozha yavo. Vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare, vamonzora vakati ndo varidzi vezita rekuti MDC Alliance uye ndiro zita ravachashandisa musarudzo.
Zita ratinenge tichishandisa kumabai elections sokutaura kwandaita tiri kushandisa MDC Alliance, inova mubatanidzwa wemapolitical parties anova manomwe 7 akapinda muelection ya2018. Takaita musangano nemamwe mapato iwayo tikawirirana kuti masitsa anga akabatwa neMDCT anongokwikwidzwa nenhengo dzeMDC. Mamwe mapatowo semuenzaniso tine masitsa ePDP anokwikwidzwa nenhengo dzePDP. Bato riri kuzviti MDC Alliance ranga richitoba zita redu. Isusu tiri MDC Alliance yakafomwa musi wa5 August 2017 pane gwaro racho rakatosainwa navatsvangirai. Ndiyo MDC Alliance yatotaura iyoyo. Kana paina anoda kushandisa zita iroro, havabvumirwi kushandisa zita iroro nokuti izita redu, izita ratakasirwa nababa Tsvangirai, izita ratakashandisa pamaelection.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika nesarudzo vaSidix Muradzikwa vatiwo vanoona sekuti pari kuitwa shayisano pamapato maviri aya senzira yekuvhiringa vavhoti.
Vachamisa hapana kana chinhu chimwe chete chinovamisa kana kuvakonesa kukukwidza mumabai elections atakatarisana nawo vachishandisa zita rekuti MDC Alliance, sezvo rava bato ravakaronga zviri pamutemo. Hausisiri mubatanidzwa wemapato uyo vamwenzurwa vanoti vane simba ravakapuwa kumatare edzimhosva. Vachamisa vakaronga bato iri mumashure mesarudzo dza2018 vakaenda kucongress. Saka MDC Alliance rakazova bato hausisiri mubatanidzwa uyo vamwenzurwa vanoti vane simba pariri. Asi vachamisa semaonera andinoita vakaenda kumabai elections vachishandisa zita rekuti MDC Alliance, vamwenzera vakashandisawo zvita iroro zvakare. Zvinhu zvinogona kuvhiringa vatsigiri vava neusonchamisa.
Vachibvunzwa kuti vachanyorisa here mapato yaari maviri nezita rimwe chete, mutauriri weZEC amai Letitia Kazembe vaudza Studio 7 kuti vange vari pamusangano kuVictoria Falls vakati titumire mibvunzo yedu iyo vati vachapindura kana vawana mukana wokuita izvi. Asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipa mhinduro yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nhengo gumi nenhanhatu dzesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS dzakasungwa nemusi wechitatu dziri kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi uye kuda kukonzera mhirizhonga. Nhengo idzi varume vapfumbamwe nemadzimai manomwe vakasungwa mushure mekuratidzira vachinyunyuta nezvemihoro yevarayiridzi yavanoti haina chaichatenga. Munyori wesangano reATUS vaRobson Chere vanoti vasungwa ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa sezvo bumbiro remutemo richipa mvumo yekuungana nekuratidzira murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaChere.
Nhengo dzedu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa dzichirimo mukati metorongo. Magweta aswera achimhanya mhanya zvikuru ariko kuHarare Central Police Station. Apo panga pasati pane mhosva yavanga vari kupomerwa. Wazenge wazowanirwa mhosva mukuwira kwezuva. Apo wanzi mhosva yavo ndeyekuungana nechikonzero chekuda kukonzeresa mirijonga pamwe chete nekusagadzikana munyika. Saka tiri kutarisira kuti nhasi wangangwere kana wachipinda mumatare ezimhosva, sezvo mutemo usingabvumire kuti vanhu vange vachipedza mazuva anodarika maviri vari mukati metorongo.
Ivo vasungwa vari kutambira here mhosva yavari kupomerwa iyi?
Vasungwa havasi kutambira mhosva yavari kupomerwa nekuti vasungwa havarairidzi uye zvese zvavaita zviri pamutemo maererano nebumbiro redu renyika ino yemuZimbabwe remutemo rekuti kana vashandi vachinyunyuta vanokodzerwa kunge vachiratidzira pamusoro pezvinyunyuto zvavo apa zvinova zvinhu zviri pamutemo. Saka hakuna mhosva yavari kutambira nekuti vanhu vairatidzira vachigunun'una maererano nemihoro yavari kupiwa iyo yakangofanana nemitero yembwa. Tiri kuva tichiti zvoni mihoro inofanira kunge ichitambirwa nevarairidzi kana kuti vashandi inofanira kunge iri mihoro inobatika, mihoro inoitawo kuti vashandi vange vachiraramisa mhuri dzavo. Saka haisi mhosva iyoyo uye havasi kutoigamuchira zvamushure.
Chiitiko ichi chinokudzoserai zvakadi shure sesangano?
Chiitiko ichi isu sesangano tiri kuona chaiswa nehurumende isingade kuti igadzirise nhunha dzedu dzatinadzo, asi hatingatidzoseredza kumashure nekuti isu sesangano zvaitika izvi zvavanika zvichatigumbura zvakanyanyisa zvekuti nyaya dzemuhoro dzikange dzisina kugadziriswa, isu tava kutoenderera mberi, takutotora danho iri kuenderera pamberi zvakanyanya neratidziro iyi. Apa takanga taita ratidziro iyi muno muguta reHarare apo paike pachitaurwa nyaya yemuhoro, asi iko zvinozvi takutoita kuti nyaya inge ichitekeshera kumatunhu ose maprovinces ese emuZimbabwe, nhengo dzedu dzichange dzichiratidzira kusvika nyaya iyi ichinge yagadziriswa. Zvaitwa nehurumende zvekusada kuti igadzirise nhunha dzedu yonge yoshungurudza kurova nekusunga nhengo dzedu zvatigumburisa zvikuru zvekuti tava kutoita danho rekuti tinge tichiratidzira nyika yese kuti nhunha dzedu dzinge dzichigadziriswa.
Tinonzwa kuti kune vamwe vakakuwara pavasungwa ivava, vakamira sei, vakakwanisa here kuwana rubatsiro?
Tine madhokotera akakwanisa kunge achiongorora vamwe vakakuwara, uyezve magweta edu anga achitotengera mishonga kune vamwe vari kurwara vari mukati metorongo umomu zvekare. Saka tinotarisirawo yekuti pataenda nyaya yekumatare vakakwanisa kunge vapiwa kubhadhariswa mari yechibatiso kuti vabude kunze vachizoenda kuzvipatara kunge vange vachinorapwa zvakanyanya.
Munyori kwesangano reATUS vaRobson Chere vari parunare kuGoromonzi naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Munewsday, Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa nezuro kuti vanhu vayakanyoresa kuti vakwanise kuvhota kekutanga gore rino havasi kuzoiswa mugwaro revavhoti nekukurumidza. Izvi zvinonzi nevamwe ndechimwe chiratidzo chekuti ZEC iri kuda kutadzisa vanhu ava kuvhota vachishandisa gwaro revakanyoresa kuvhota. MuNewsday makare, mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoramwa nevanhu vana vapakasarudza kuve vamiriri vavo musarudzo dzemabai elections dzemusi wa26 kurume. Vamiriri vana ava vanoti amai Dorcas Nyoni veward 19 muMagwegwe, vaimbova kanzura amai Shila Musonda naamai Eni Nyati vose vemakokova ward 8 naamai Sibusisiwe Adams vemupopoma ward 9 vakanyora tsamba kubato reMDCT vachiti mazita avo abviswe pamazita evachakwikwidza vachiti vanotsigira amai Tokozani Kupe. Financial Gazette rinoti kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuri kuitwa nehurumende yeSouth Africa kuchakanganisa zvinhu muZimbabwe, sezvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvo zvinonzi zvinopfuura miriyoni imwe chete zvichitumira mari zhinji kumusha kuZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
kwazwai washamarara ini ndini Mr. Mtenda Mavu chinongwani chinongoda kuti taura pamusoro pekunozi taungana ndoro weprimary and secondary education nhau iripo yaari kuchemba ichiti amalgamated rural teachers of Zimbabwe inongoti kutanga kwegore zvinhu zvinenge zvisina kumire zvakanaka pazvanga zvakanaka isaimbochema-chema maticha achiti zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka iye ichiti unoda anhu akasimba kumirira kodzero dzevana iwo mari asina hazvina zvazvinobatsira end uye munhu akaita seuyo ndaasataura pastudio pindai maticha anotungamirira acho ari pasi ari anda iye mutaure nawoiwo atizivise mamirire ezvakaita muzvikoro maererano nemari dzavo dzavanotambirira ari kufara nadzo here nekuti iye mukuru kaunotungamirira ndo dambudziko rine vanhu vetinoti vatungamiri munhu akati mutungamiri unenge ngoti zvakanaka chero pakanyamboita anenge chiti handizvo unenge chiti hai ari kuti handizvo avo haazivi zvaanoita kwete maticha haana mari vari kuda mari maticha taungana ndoro unofanira kuzwisisa zvido zvevanhu Obed Masaruri neamalgamated rural teachers of Zimbabwe wauri kumira pachongwani
vana mukoma tanonoka wande pastudio 7 apo makadii zvenyu ndokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi murambe makadaro ndokumbirawo mundisvitsire mashoko ayo kumurume uyo anonzi ndoro uyo ari kutaura zvepamusoro peamalgamated rural teachers union mubvunzei kuti iye mari yaari kutambira payslip yake inoenderana here nemurayiridzi kana kuti ivo vari kungodya vachiguta vofosa varayiridzi kuti shandai chete pasina chouviri
ini ndini Luka Chikwenje here ndaida kumbotaurawo zvangu pamusoro penyaya yakanga iri kutaurwa nemutauriri wemdc yavamwonzora navamwonzora vacho vachiti vari kuda kuitipa mabai election iwayo vari kuuya vashandise zita rekuti mdc alliance izvi zvega izvi zvobva zvaratidza kuti vanhu havasi kuda kutungamirira vanhu asi kuti vari kuda kuvhiringidza vanhu zvega izvi zvaakutoratidza vana vezimbabwe kuti uyu haazi mutungamiriro
inini ndinosenzera pamusika pambara ndiri kukumbira kuti mashoko angu aya akwanise kusvika dai zvaigona kumutungamiri wenyika kuti pambari pamusika apa pane musika une varimi vari kupa nyika mari kana kuti kanzuru mari chikumbiro changu dai zvichigona vambotariswa vari kutengesera mumadhaga unotyisa mugwagwa wavo wekuti usvike pamusika chete ipapa kubva pagedhi remusika dai zvaigona kumbovagadzirawo kana 100 meters zvadzo makomba ari paanotyisa kuvanhu vari kusenza vachiburitsa mari chechipiri mune vanhu varimo mumusika imomomo vanhunzi mapurisa asi vasiri mapurisa ekanzuru vasiri mapurisa ezeterapi vamwe vanoti manebout asi vamwe vanoti vane ukama nemusangano musampera vanhu ivava vanotambira mari mazuva ese kuvarimi zvinopa kuti varimi vasape mari kukanzuru vachitonyora vanhu ivavo vane nhamba yakawanda inosvika kuma20 vanhu ivavo mumwe nemumwe anovavarira kuti dai aenda kumba kana ne$10-$20 mumwe nemumwe akawana 2020 vari 20 kuda kuti 400 panopera mwedzi kuda kuti kanzuru inenge abirwa mari inosvika kuma12,000 bvunzo wangu uri kuti vari kuzikanwa here nehurumende vanhu ivavo ndiani akavapinza basa iroro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombochienda kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuCameroon Zimbabwe ichatamba neMalawi nhasi nenguva dza 6 o'clock manheru Zimbabwe time yezvinoi zvakabuda mumitambo yane zuro musi wechina Cameroon 4 Ethiopia 1 Burkina Faso 1 Cape Verde 0 kunze kweZimbabwe ichitamba neMalawi nhasi imwe mitambo yanhasi yakamira seizvi Senegal ichatamba neGuinea Morocco ichatamba neComoros uye Ghana ichatamba neGabon Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare repamusoro soro muAmerica reSupreme Court nezuro rakamisa chirongwa chaidiwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden nehurumende yavo chekuti makambani makuru ane vashandi vanopfuura zana avone kuti vashandi vavo vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kana kuti vavhenekwe kana vaine hutachiona hwecoronavirus svondo roga roga. Mutongo uyu wagojesera vaBiden mukushandisa kwavo masimba ehurumende mukurisana nedenda reCOVID-19. VaBiden vakaudza vatori venhau kuti havasi kufara nezvabuda mudare repamusoro sezvo vari kuedza kuchengetedza upenyu hwevanhu. Tabata zvakare munyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji zvakakomberedza nyaya iyi.
Guru redzimhosva muno muAmerica reSupreme Court ratura mutongo wekutiwo hurumende yavaBiden ichiburikidza nebazi reOSHA, Occupational Safety and Health Agency, kuti masimba ari kushandisa ekusungira makambani ane vanhu zana neanoraudzira kuti vange vachitestwa kana kuti vange vachiongororwa pasondo pega pega kana zuva rega rega nekuda kwekuwanda kweCOVID-19, masimba akawandisa anopurikidza masimba akapiwa bazi iroro neCongress kana kuti neParamende yemuno. Asiwo zvakare tingada kuti titaure kuti Supreme Court yataurawo zvakare kuti hurumende yaBiden ine simba kana kuti ine kodzero rokushandisa masimba iwayo kana kuti mandatory instructions dzakapiwa neOSHA idzodzo kunzvimbo dzinokodzera kunge dzichishandisirwa masimba iwayo.
Nzvimbo dzinogona kushandisirwa masimba aya dzingaita sedzipi?
Mapazi ehurumende ese anogona kusungirwa kuti vanhu vese vanosenzera hurumende vange vaka testwa kana vakaongororwa kuti vane COVID-19 here. Kana vasingakwanisi kuti vange vachibayiwa, vanosungirwa kunge vachitestwa nguva yega yega kuti vaoneke kuti havana hutachiona here. Uye zvekare Supreme Court vataurawo zvakare kuti hurumende ine masimba kana kuti ine kodzero yokupa zvigaizvo zvekuti kumakambani, even maprivate company, ane vanhu vanosenza zvinogona kupinza vashandi vavo munjodzi kana kuti vanhu vanobatsirwa nezvinoitwa nemakambani iwayo munjodzi, semuenzaniso makambani anogadzira zvekudya, makambani anotengesera vanhu vanenge vakawanda munguva imwe chete, anenge mawarehouse kana masupermarkets. Hurumende ine simba kana kuti kuburikidza nebazi reOSHA ranzi Supreme Court yataura kuti inokwanisa kushandisa masimba iwayo kusungira kuti makambani iwayo ange achimanikidza vashandi vavo kuti vaongororwe vaonekwe kuti haana utachiona here.
Dr. Guni, zvatongwa neSupreme Court izvi zvichabata sei mashandiro anoita makambani aya nevanhu vavo kana tichienzanisa nezvinodiwa nehurumende yavaBiden?
Tinoona sekuti kana takatarisa kuutano idzodzo rakanaka zvichatobatsira makambani aya, nekuti kubayiwa kuri kutaurwa uku hurumende yavaBiden yakataurira dare reSupreme Court haisi kusungira kuti makambani ange achibhadhara kubayiwa kwevanhu ava, iri kuti iyo inoprovida kana kuti ndiyo ichabaya vanhu vese ava mahara. Saka hapana chivasikirwa nemakambani aya kana achizonzi avarikidzire vashandi vavo kuti vange vachibayiwa. Saka zvinobatsira kuti makambani aange achitira kuti vashandi vavo vange vari safe, basa ravo rirambe richienda mberi, iwo makambani achiprodusa zvaanofanira kuprodusa achiramba achienderera mberi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu munyika vachiri kutambura zvakanyanya, kunyange hazvo World Bank richiti upfumi hwenyika hwakakwira gore rapera. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti hapana mutemo unorambidza mapato maviri ane zita rimwe chete kuti akwikwidze musarudzo.
dare remu America re Supreme Court rarambidza hurumende kuranga makambani makuru ane vashandi vasina kubaiwa nhomba yeCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande.